Kuzambia tine mbatanidzwa wenyika dzese dzemuAfrica, African Union, vane programu yagara iripo, kampeni yekupedza dambudziko yekuroorwa nekurodzwa kwevana vari pasi pemakore gumi nemasere. Saka ichi chirongwa changa chiripo kwemakore maviri adarika. Saka mazuva ano matatu nyika dzemuAfrica nevemasangano akazvimiririra neve United Nations navamwewo vaungana tiri pamwe chete kuti tione kuti ko makore mairi aya ndima iita famba kusvika papi, tatigutsa kuti dambudziko iri takuritseketudza ndezvipi. Takatarisawo makore maviri ari kutevera, tingaitei kuti tipedze dambudziko iri kana kuti rinyanye kushandwa mariri zvakanyanya. Saka tiri kuita yatinoti evaluation, yekungoasesa kuti kwatakabva ndekupi pamakore mairi adarika iwaya, kwatiri kuenda ndekupi, panodagadziriso ndepapi, pasiri kunyatsofamba zvakanaka ndepapi.
Tombotarisa Zimbabwe muchienzanisa nedzimwe nyika dziri pamusangano uyu, nyika yedu yeZimbabwe yakamira sei pane nyaya iyoyi yekurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vabva zero?
Zimbabwe iripo pakubata kwatiri kuita uye yakapawo ripoti yavo senyika, ripoti yenyika yedu yeZimbabwe kuti tave papi. Zvikuru zvabudiswa muripoti yenyika yedu ndezvekuti Zimbabwe yakaita launch yatinoti national campaign muna 2015. Zvakare pave neurongwa wenational action plan yekuti chii chingaitwa nemapazi ehurumende akasiyana siyana kuti titseketudze nyaya iyi. Tinoona izvozvo zviri zvakanaka, asi kana pane plan yakadaro inofanira kunge ichizenge ine homwe inotsigira basa rinenge richida kuitwa iroro, uye kuti basa rinenge ranzi riitwe risvikewo kumaruva. Saka chekutanga ndechekuti pane national action plan nelaunch yakaitwa. Chechipiri, Zimbabwe yapembedzwa zvikuru zvakanyanyisa paconstitutional decision yakaitwa nedare guru rinoona nezvebumbiro remutemo wenyika, nekutsinhira kwakaita dare kuti mwana ari pasi pemakore 18 haakwanise kunge achiroorwa kana kuroodzwa. Izvi zvagamuchirwa seexample inoda kuti inge irimo mudzimwe nyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica. Pazofadzawo pakurukurwa nyaya yeSADC model law kuti paramende yedu dzemuSADC akabuda nemodel law mutemo unotingaitei kuti tigadzirise kupedza dambudziko rekuroorwa nekurodza vana vachiri vadiki, kana kuti kuchengetedza nekubatsiridza vana varitova muwanano. Zvaonekwa kuti mamembers of parliament emuZimbabwe akanga aripo pautungamiriri wemutemo uyu. Asiwozve Zimbabwe zvakangofanana nedzimwe nyika kuti hongu tingange tine mitemo yese yatataura zviri mubumbiro remutemo, plan yataurwa nehurumende. Chinokoshesesa ndechekuti pave nemaprogramu nezvinoitika munharaunda dzatigere kuti vana vacho pachezvavo vakwanise kuramba vari muzvikoro. Madzishe nevakuru vemachechi vatsivudze nharaunda dzavo nevanhu vavo kuti kweteka tsika yedu, mutemo wedu, chitendero chedu hachibvume kuti vana vange vachiroorwa kana kuroodzwa. Saka izvozvi ndo zvanyanya kubuda zvakakosha kuti seZimbabwe zvakangofanana nedzimwe nyika, hongu hazvo mutemo iri kutseketudzwa, hongu hazvo nyaya iri kutaurika zvakanyanya nyanya, hongu hazvo tiri kutenda zvikuru vanopepeta nhau vemidhia kuti vasumudza nyaya iyi zvakasimba chaizvo. Asi dambudziko haripere kusvikira tapinda mumhuri, tatseketudza urombo huri mumhuri mumisha, tatseketudza maonerwo anoitwa mwanasikana kana tiri munharaunda dzedu, tiri mukurarama kwedu, kuti mwanasikana haasi kukosheswa. Uye tatseketudza nyaya yekuti ivo madzibaba kana varume vari kuroora vana vachiri vadika vatopara mhosva, saka vanofanira kunge vachizotongwa nekubatwa nemutemo. Saka izvozvo ndo zvimwe zvabuda zvakakoshesesa kuti ngatigadzirisei dambudziko, matambudziko nepari kubva dambudziko iri chaipo chaipo, kuitira kuti tigadzirise ramangwana. Asiwo tichirangarira kuti chero iye nhasi uno pane vana mazana nemazana aroodzwa kana kuroorwa, vanofanira kunge vachidzokera kuchikoro, vachiona mabasa anovararamisa ivo nevana vavo, uyewo vachichengetedzeka panyaya yekushungurudzika kwavanenge vachiita mukurarama kwavo.